Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 30/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Darira Magistrate rinoramba zvakare kupa miriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCCC va Job Scala mukano wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende yeSouth Africa inotungamira munamato wekurangarira vanhu vakashaya mutsaona yekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturo muBoksburg masvondo maviri adarika. Pasi rose rinoenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nekuti Pele. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya vachitiwo kunyange hazvo pave nenguva upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kushandura zvinhu. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano remunamato wekupera kwegore rino ra2022 weNational Thanksgiving and Dedication Service waitirwa muBulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji havafanirwe kutya kuti nyika ichaparara nekuti iri mumaoko aMwari. Vati zvisine nekuomerwa kweveruzhinji nekuda kwezvavanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hurumende yaEmerson Mnangagwa yaita zvakawanda kusimudzira upfumi.
Yes, it has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay.
Kuvangu zvinorwadza veruzhinji zviri kutirwadza tose asi ndiwo mubayiro watinofanirwa kutarisira patakawana kuzvitora kuzere muna 1980 vaiye vakatipamba havana kumbofungidzira kuti tichasvika pakutora ivhu redu nezviwanikwa zvose.
Gungano reNational Thanksgiving and Dedication Service rinoitwa pakupera kwegore rega rega pasi pemubatanidzwa wemasangano emachechi akasiyana-siyana richitungamirwa naReverend Andrew Taunashe. Vachiwenga vatenda vemakereke nekutsigira hurumende mukurwisa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vemabhizimisi uye mamwe makambani zvibviswe. Vakatiwo vemachechi vanofanirwa kushandawo mukutsigira hurumende muzvirongwa zvayo zvebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vakurudzira zvakasimba kuti vemachechi varwise dambudziko rekutora zvinodhaka rakatarisana nevechidiki kunyanya.
Our society is experiencing a high level of moral decadence.
Takatarisana nedambudziko guru rekurasika kwehunhu kuburikidza nekuda kwezvinodhaka. Izvo zvinoda kuti tishande pamwe chete sehurumende nemachechi kuti tigadzirise dambudziko iri.
Vachiwenga vatiwo gadziriro yesarudzo dzegore rinouya yatanga mushure mekuburitswa kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu kana kuti delimitation report Nezek iro rakasvitswa kumutungamiri wenyika vaMnangagwa uye richazeiwa neParamende. Vakurudzira vemachechi kuti vanamatire kuti munyika muve nerunyararo vachiti hurumende haizotarisa yakapeta maoko kana pakave nevanoita zvemhirizhonga.
We must show the world that we are a peaceful
sarudo tsedu hazifanirwe kuve dziine mirishonga mukati. Zvakakosha kuti tiratidze pasi rose kuti tiri vanhu vane runyararo uye tiri nyika inokwanisa kubatana zvisinei nekuvepo kwevanenge vakunda kana kukundwa musarudzo idzi, tichibatana pamwe chete mukuvaka nyika yedu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii nemaonero ekuti vamwe vemakereke vanotsigira hurumende asi vasingashori nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa, mumwe mufundisi mukuru weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori avo vange varipo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti panofanirwa kuve nehumbowo huzere hunoratidza izvi. Asi vaswithen Chirodza vanove mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo vati zviri pachena kuti vemakereke ava vanotema vaine divi ravakarerekera.
Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vabuda pachena kakawandisa vachitaura kuti masanction haasi kudiwa. Tozoteerawo pakuti kana vari vachivenga vari kutaura tinoziva kuti ndo vakuru vemirishonga. Saka kutaura kwavari kuita hakuda kurasisa, kuda kuvhara maziso vanhu. Ava vesondo vari kutaurawo tinoona kuti havasi kugona, havasi kunyatso yananisa sekuti chechi inofanira kunge ichishora mirishonga. Asi tinoona kuti vari kungoshora zvemasanction asi vasingatauri mirishonga neuipi hunoitwa nezanupiefu.
Gungano reNational Thanksgiving rakatangwa mugore ra2017 uye akandeke chitanhatu richiitwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare ra magistrate muHarare nasi raramba zvakare kupa mumiriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuvharidzira nekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kunyatsime. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu enhau Frank Chikovore uyo anga ari kumatare.
Mutongi wedare ra Major Street, amai marehwa nazvogofa vatura mutongo wekuti vasikala varambe vari muhusungwa vachitipasara mazuva mashomanana ekuti nyaya vari kupomerwa ienderere mberi nekutongwa mumatare. Amai gofa vati hazvina zvazvinochinja kuti vasikala vaburitswe muhusungwa, iko kutongwa kwenyaya yavo kwakatarisirwa kuenderera mberi svondo rinouya, uye vati vasikala havana chavanorasikirwa nacho kana vakaramba vari muhusungwa. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika dare.
Dare rangoita zvatangogara tichiziva kuti ndozvarichaita, raramba kupa vasikala mukana wekuti vatungwe vachibva kunze. Rikati zvakare nyaya yavasikala ichitanga kunzwikwa mudare musi wa3 January zvichienda mberi.
Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vakakumbira dare vakabvumirwa nemutongi kuti kutongwa kwavasikala kumbopfuudzirwa mberi vachiti hurumende nemamwe mapepa emhosva iri kuda kupa vasikala nemagweta avo ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iyi. Vabhamu vaudza Studio 7 kuti vapiwa mapepa aya nevachuchisi nhasi.
Pane mapepa atatambidzwa mudare ari kunzi achada kushandiswa nevachuchisi panyaya iyoyi. Asi chandingangotaura ndechekuti kubva pakutanga taisa mashoko aya pamberi pedare kuti vachuchisi havana humbo hwavainahwo hunonongedzera kuti vasikala vapara mhosva.
Mutongi wedare ati vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vagodzoka kudare musi wandira 3 gore rinouya apo pakatarisirwa kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya iyi. Nhasi kaveke 12 vasikala vachinyimwa nematare mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo kubva pavakasungwa musi wa16 mushure mekupambwa kwenhengo yebato reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzamara vasikala vaburitswa muhusungwa. Sangano renhau repadande mutande reNewsworks rinoti vasori vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda yekumabvuku nemusi wechitatu asi vakakundikana pamusana pekuti vakanga vasina chitupa chemufi chaidiwa nevanoshanda kumakuva aya. Vasikala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzebato reCCC dzakawanda dzinosanganisira mumiriri wechitunguza North muParamende vaGodfrey Stole mushure memhiri mhirizhonga yakaitika kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga iyi, uye nyaya yekukurudzira mhirizhonga yakatarisirwawo kutanga kutongwa musiwandira 11 gore rinouya. Kunyange hazvo vasitole nevamwe vavo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kudzimba dzavo mushure mekugara mujeri kwenguva refu. Vasikala vari kunyimwa mukana uyu kudarira magistrate nekudarira pamusoro rehigh court vachinzi munhu anogara achikoromora mhosva. Bato reTCCC rinoti vasikala nevamwe vavo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende yeSouth Africa nasi yatungamira munamato wekurangarira vanhu 26 vakashaya mutsaona yekuputika nekubatira moto kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu muBoksburg masvondo maviri adarika. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge rori iyi yaedza kupinda nepasi pezambuko apo yakatadza kukwana zvakaita kuti ibatire moto. Muzinda weZimbabwe wazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zviri pavanhu vakashaya mutsaona iyi. Muzinda uyu wanga uchitariswa kumirirwa pamunamato uyu nevakuru vakuru vemuzinda vari muSouth Africa. Nengo dzebato rinopikisa rezapu mangwana dziri kuungana munhandare Dingemuzi kuPlumtree, uko dzichange dzichicherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa makore 56 nerimwe kana kuti 61 kubva bato iri raumbwa muna 1961. Mutauriri wezapu wamusongelwa Ndlovu vanoti sebato vachatorawo mukana uyu kurangarira magamba ezipura akafira kusunungura nyika yeZimbabwe pamwewo nevamwe vose vakapondwa munguva yegukura hundi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naGaino Gumede Saidi weStudio 7.
Tine gungano ratiinaro musi wa31 December patingumuzi estadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa kutomusangano wedu wezapu uyo wakabumbwa musi wa22 December 1961.
Muri kukoka ani kumabiko aya?
Tiri kukoka munhu wese, mwana weZimbabwe, mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree. Nevari kure pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya zva nekutamba nekuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu. Musangano wenyu wagadzisa chikafu, kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vadye nyama. So tinokoka munhu wese, mwana wevhu, auye azosangana neutungamiriri wezapo. Hazvinei nekuti murudzi upi anobva kupi, as long as uri mwana weZimbabwe, mwana wevhu.
Zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri?
Tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence. Asati gumire ipapo, pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi. Tiri kuti isusu neivavo tichange tivaparuremekedzo tichivacherechedza musi uyu, asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatishinavo vapenyu.
Vanga vari mutauriri webato rezapu vamusongelwa Ndlovu vari parunare muBulawayo naGaino Gumede Saidi weStudio 7. Apo gore ra2022 rave kupera, vemabhizimusi pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka sezvo upfumi hwakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwemagetsi, kukwira kwemutengo wemari kumabhanga kana kuti high interest rates, kushaya simba kwemari yemunyika nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI Vakurai Macheza vanoti gore rakatotanga paine dambudziko rekushaya mari yekushandisa pamusika wemari yekunze webanga reReserve Bank.
Zvikamboita hazvo zvokuti zvaimprova paro market rate ikanga ichikwira. You remember on the 7th of May there was an announcement by the state president suspending bank lending across the board. That did affect some of our members.
Vanotiwo kumiswa kwakamboita mabhanga kukweretesa makambani mari nemutungamiri wenyika muna Chivabvu senzira yekuedza kumisa kutengeswa kwemari pamusika wemukoto kwakakanganisa vemaindustry munyika. Vamacheza vanotiwo kukwidzwa kwakaitwawo mutengo wekukweretesa mari kana kuti interest rates nezvikamu mazana maviri kubva muzana 200% zvakavaomeserawo. CZI inotiwo nyaya yekushaya simba kwemari yemuno ndiro rimwe dambudziko rakatarisana neupfumi munyika. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabor Economic and Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Annual inflation rate yedu yakatanga gore iri pa 60.6%, yakazopedza gore muna November yapa 255%, inowendo the highest rate in the world.
Vanotiwo kusafamba zvakanaka munyaya dzekurima ndozvimwe zvakaita kuti mitengo yechikafu ikwire zvakanyanya, izvo zvakabata vashandi neveruzhinji munyika.
Zvakaitawo zvakadaro kuti mitengo yechikafu inge ichikwira, yatinoti pachino kuti food inflation munyika iriwo zvakare the highest in the world according to World Bank.
Dr. Chitambara vaenderera mberi vachitiwo hondo yekuUkraine neRussia yakawedzerawo kuoma kwezvinhu muno sezvo yakakwidza mitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu pasi rose. Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove.
Miuru yavashandi haisi kukwanisa kumhanyidzana nekukwira kuri kuita mitengo, ndorimwe dambudziko iroro iro.
Vanoongorora magariro akanaka evanhu vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gore rino rakatanga zvakaoma uye kusvika pari zvino zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Tinoona kuti gore rino zvinhu zvanhu zvakaoma kune vane mabhizinesiwo zvaivabatabatawo, nekuti kana usina anouya muchitoro mako kuzotenga newowo bhizinesi rako rinobatikana, hakuna kwarinosvika.
Rimwe dambudziko guru rakavepo kushayikwa kwemagetsi. Vamacheza vanoti CZI ichaita ongororo mwedzi unouya kuti ione kuti dambudziko iri ravhiringa mabhizimisi avo sei. Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu PF vaGilbert Muponda vanoti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende kugadzirisa upfumi.
Gore rino ratanga zvinhu zvisina kunyatsokumira zvakati nakei pasi rose. Tichayeuka kuti pakatanga gore ndipo pakatanga kurwisana pakati peRussia neUkraine. Apa hurumende yakabva yamhanya-mhanya ikaisa mainputs ese panzvimbo nekubatsira neirrigation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo vakakwanisa kugadzirisa mugwagwa pachirongwa chavo chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanotiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kukanganisa upfumi nekuda kweunyire. Bato ravo rinotiwo zvirango zvakatemerwa nyika zvakakanganisa upfumi. Asi vakavatemera zvirango vanoti hazvisi zvenyika asi vashoma vanotonga nedemo, uye vachiti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hunange kumawere. Asi zvisinei nematambudziko ange akatarisana neupfumi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huchakura nezvikamu zvina kubva muzana zvinove zviri pasi pezvavainge vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Varimi vechibage vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti goho ravo remwaka uno richange rakadzikira nekuda kwekutadza kutenga fotereza iyo vanoti iri kuvadhurira. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vamika nhokwara avo vakarima mahekta gumi vanoti vari kutadza kutenga fotereza yepamusoro vachiti iri kuvadhurira. Vanhokwara vanoti madhora ekuamerica makumi mashanu nematatu kana kuti $63 iri kutengeswa nayo saga rimwe chete refotereza rine uremu hwemakirogiramu makumi mashanu yakawanda zvekuti ava kwanise kutenga masaga makumi matatu anganzi ndiwo mashoma avanoda.
Tikauya kubhegi refertilizer kuno 54,000 ndapuwa 75,000 kwanisotenga 2 mabhegi repasi neri pamusoro.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwazvimba vaIshmael Mandaza. Avo vanoti kutadza kutenga fotereza kwavo kuri kukonzerwa nekutengwa kwechibage chavo nemari iri pasi neGrain Marketing Board kana kuti GMB. Vamandaza vanoti mari yakatengwa tani imwe chete yechibage inove madhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti 90 US dollars haikwanise kutenga fotereza shoma zvayo inodikanwa pahekta imwe chete.
Nijaja na yenu sajibage 4 tons mjembi last season ni $90. Uchasa uti $90 angasati ambo kwira inaka na big pay inaka na adjustment ya gaitu.
Vama ndaza wanujini ya yeye kusha ya fotereza ndiyo ineita kutivari ni watazi kukua pakuru nekutiva anuisa fotereza shoma chunuzo ita kutivatazi kuwa na matana akawanda pa hekta.
Zaka kushira kuti azive kuti ma fertilizer mangani eti achaisa mwani yeka achada yere kuisa 4 kana kuti 2 zvichienderana nokuti pakukohwa aroda kuwana gora rakawanda zvakadini.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti kuti varimi vawane zvikwanisiro zvose pakurima vanofanirwa kuyamurwa nevemabhengi sezvaiitwa nguva yakare.
Izvi zvinoreva kuti varimi vedu vanova varimi vanokwanisa chaizvo kurima vachatanga kuonekwa sevarimi vanorima zvisina pundu pamusana pokushayiwa rutsigiro rwakakwana kubva kumabhengi zvinova zvinhu zvaiitika mumakore ose apfuura.
Kochii chiri kukonzera kupa kuti fotereza idhure zvakanyanya munyika? Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani anogadzira fotereza panguva yataenda pamhepo. Asi mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Richardos vachipindura mibvunzo yatakavatumira padande mutande reWhatsApp vakati hondo iri pakati penyika yeUkraine neRussia ndizvo zvezvimwe zviri kuita kuti fotereza idhure munyika sezvo nyika ichitenga fotereza kunyika mbiri idzi. Zimbabwe inotenga zvimwe zvinodiwa mukugadzira fotereza kuBelarusi. Izvi zvinotsinirwa negwaro rakaburitswa nemasangano anoyamura nyika nezvekudya eWorld Food Program kana kuti WFP neFood and Agriculture Organization reUnited Nations kana kuti FAO rakanzi Ukraine Crisis and Food Security in Zimbabwe, iro rinoti nyika inotenga fotereza zvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% kubva kunyika dzeUkraine neRussia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer musangano reWFP vatatenda macheka vanotsanangura tsvakiridzo yavakaita pamusoro pekudhura kwefotereza.
Vashinji vataitaura navo vari kutivo vari kunetsekana kuti vawane zvinosanganisira mbesa mafertilizer. Zviri kuratidza kuti pamisika zvinowanika zviripo zviri kubatika zviripo asi chiri kungonetsa ndiyo inhau yekuti mitengo yemafertilizer yakakwira zvakapetwa kaviri.
Gwaro iri rinotiwo fertilizer yakakwira mutengo nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% kubva mumwedzi wakukadzi kusvika muna Gunyana gore rino. Gwaro iri rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu vanoshaya chete fertilizer pasi pechirongwa chayo chinokwanisa zvikwanisiro zvekurimisa kwete kupa vakuru vakuru muhurumende avo vagara vachiwana nechekare. Hurumende inonziwo ine urongwa hwekuvandudza mugodhi wedoro waminerals uyo unonzi ndiwo chete munyika yose unochera phosphates inogadziriswa fotereza pamwe nekuvandudza kambani yeZimbabwe Phosphate Company kana kuti Zimfos. Asi izvi zvinonzi zvinoda mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$70 million. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Pasi rose riri kuenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro. Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nerekuti Pele, uyo akashaya ava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mutungamiri wenyika ya Amerika wa Joe Biden nevaive mutungamiri wenyika iye wa Barack Obama pamwe na wa Bill Clinton vabatana une vatsigiri venhabvu pasi rose mukuchema pele. Vatungamiri ava vatumira mashoko avo padandemutande reTwitter. Pele uyo aizivikanwa nevamwe nerekuti mambo webhora nekuda kwezvidavado zvake munhabvu akashayira kuBrazil kuchipatara cheAlbert Einstein mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wecontemporary jazz Bernard Bukira Betera. Bernard ane nziyo itsva yaakaimba inosanganisira imwe inonzi Thailand neZimbabwe dzaari kutarisira kukuburirai. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake nezvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zvishininga weStudio 7.
Magadi yenyu muri yeZimbabwe, magadi yenyu muri yeAfrica. Ndakazvarirwa kwamutare kubonja kwamarange. Ndakakurira ikoko ndichingovawo munhu aingoda zvemagitare, aingoda zvekuimba pandichiri mudiki kwazvo.
Vabereki, hama, shamwari vaitwo chiipa makatanga?
Chinhu hani chiri kuita kuti ndirambe ndichienderera mberi. Matambiriro ari kuita vanhu mumanzi wangu. Sekuziva kwenyu kwamunoita kuti hakuna chinhu chingaitwa nemunhu chisingaendi mberi uye chisingatambirwi kana chisingapesani nacho. Varikowo vasina vision, especially yenyika, yekuti ramangwana revana vedu semhuri tiri tese sevanhu richasvika papi uye rinozovei.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Music yedu iyi ine machallenges akawanda, mamwe acho anorwadza kutaura, asi handiri kufesana nawo izvizvizvi semunhu ati kurei. Ndeyekuti tine vanhu vaakukanganisa mazita edu especially mumavenues. Handisati ndaane PA system yangu, kune vanenge vachida zvavo kubatsira, nekuti kune vamwe vanongonzwa kuti hamukomana ngaaende mberi vanogona kundibatsirawo nayo. Also marketing dzedu semuZimbabwe, ende dambudziko ratinaro nderekuti sezvandambotaura kumashure kuti vabereki vedu havasati vasvika pakugamushira zviri kuitika. Ava havasichari vabereki chete asi nevamwe vadiki.
Vangade kukubataiwo vanoda kuridzirwa, vanohaya, vanoda kutaurawo nemi, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, namba dzangu i07772243 20. Kune vari paFacebook munongotsvaga munhu anonzi Bernard Bukira Betera Music. Ndo sema account iripo paTikTok, ndo sema account iripo paTwitter, ndo sema account iripo paInstagram, ndo sema account again iripo paYouTube.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwaa sehoza Friday kudai? So
ziya ndinoda kubuda nayo mudariro isongo yandakaita izvozvizvi inonzi Zimbabwe iri kundiitira, nekuti ndakainyora zvichibva pasi pemwoyo wangu.
Tinotenda mukoma Bernard Bukira Betera muchinzwa kamboka vakanonzi Zimbabwe muchirongwa chedu chavanga vaine hurukuro naIvan Zvishininga weStudio 7. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba leli ngibonge uJonga Kandemiryo siphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhlaka 30 Impalakazi 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla.
It has been painful to our people in Zimbabwe. Painful to all of us. But that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zenotho zamazwe ayintshonalanga uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
There can be nothing as shocking to any individual as the close relatives and friends for the rest of our lives.
Lamhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo wabantu abafela engozini yokuduvuka kwetanka ethwala amafutha epetulo abagoqela abadabuka eZimbabwe. Abantu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele bakhalela umdeni kaPhele owayengumdlali omkhulu wenguqu obhubhe izolo kwele Brazil. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba odlakela lwezombusazwe lapho ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Ekhuluma emkhosini wokuthandazela ilizwe oqhutshwa mnyaka yonke ngabomanyano wezinkonzo owe-National Thanksgiving and Dedication Service wobulawayo namhlanje, uChiwenga uthe lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zomnotho zamazwe angentshonalanga, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
It has been painful to our people in Zimbabwe. Painful to all of us. But that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umbuthano owe-National Thanksgiving and Dedication Service wenziwa mnyaka yonke phansi komanyano wabezenkolo zesiKristu ukhokhelwa ngumfundisi Andrew Taunashe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zivame ukwethesa abomanyano lo umlando wokusekela uhulumende kodwa bengamsoli lapho esephula amalungelo abantu kanye lokuhlukumeza abalemibono ehlukile kule yakhe. Sixoxe lo mfundisi uSeni Sibanda, umkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance, opha umbono wakhe ngalolu daba.
Into kumele sinanzelele ukuba ibandla likaKristu lilezi qumbe engathi ngoba amaqembu ayehlukeneyo ayabe ekhuluma kwezinye isikhathi ngendlela ehlukeneyo njalo abona izinto ngendlela ehlukeneyo. Siyakwazi ukuthi sike sakhangela, singakhangela umnyaka lo odlulileyo kumbe umnyaka lo esikiwo, sibonile amabandla ayehlukeneyo ezingathi iZimbabwe Heads of Christian Denomination, iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, even ibandla mina endibeleli inhlanganiso engimelele iZimbabwe Christian Alliance, bakhiphile inkulumo ezehlukeneyo. Ezinye bezincoma uhulumende, ezinye njalo besichothoza uhulumende lapho ezibona ukuthi kuyenzi ngendlela efaneleyo. Ngiyakhumbula kuze kube lodlakela kusiya kuma-by-election, amabandla akhuluma mgceke ukuthi hayi lokhu ayisonto elungileyo njalo kumele kube yinto uhulumende okumele akhangelisise kiyo njalo ayimise. kuthi ukuthi ngasikhangela ibandlu ngeke walifinqanisa libe ukuthi likhuluma ngelizwe elilodwa. Kuyadependa ngokuthi ngobani abathini. Njalo ke ungakhangela, nxa ukhangela ukukhuluma kwebandla sikuhlanganisa konke, uzabona ukuthi kulesikhathi lapho ezincoma khona uhulumende, kulesikhathi lapho ezichothoza khona uhulumende.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Namhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo yabantu abangamachumi amabili lesithupha 26 abagoqela abadabuka eZimbabwe abane abafele engozini yokudubuka kwemota yepetulo ebanjelwe ngaphansi kwebholoho leBoksburg elisempumalanga yeJohannesburg. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekungumthandazo wosizi lenyembezi ngesikhathi izihlobo abangane iziphathamandla zikahulumende labezenkolo bethe gwaqa eBoksburg City Hall emthandazweni wokukhumbula asebedlule emhlabeni laba. Lingozi yenzeke emhlaka 24 Mpalakazi ekuseni ngesikhathi imota yephethulo ibanjelwa ngaphansi kwebholoho ebidlula kulo. Ngemva kokubanjelwa kwayo, uthe kungakapheli ihola yadubuka kwaqhubuka inkalakatha elangabi lentuthu okuhugule wonke umuntu obeseduzane. Kwabafilo laba kukoqela abebezidlulela, abebebukele, nabanye abebezenzela izinto zabo duzane laleli bholoho. Kufe njalo lezinye isebenze o-R. Tambo Memorial Hospital eseduze laleli bholoho. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa, u-Consul General Memory Chaurura, utshele Studio 7 ukuthi kulabeZimbabwe abane ababhubhe kule ingozi. Abane laba nguThomas Vushindibaba oleminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu 55, nomna wakhe uNathaniel Vushindibaba oleminyaka elichumi nesishiyagalolunye 19, noLakson Marufu oleminyaka engamachumi amane 40, kanye lokuda kwashe chanakira.
We are deeply sorry, first to the government and people of South Africa, to each and every family.
Silusizi kakhulu kumuli ezilahlekelweyo kanye la kuhulumende we South Africa ngalesi sika. Siza kwenza konke esikwanelisayo ukusizana lemuli zeZimbabwe ukuze zenelise ukungcwaba izihlobo zazo ngesizotha.
To rest in the manner that will hopefully bring that closure that they are yearning for.
Umfo wabo kakuda kwashe umnumzana Wilson Chanakira uthi mna wakhe uthole ucingo luvela komunye wabachayeli bemota zakhe esithi amlethele imali. Lokho ke kuhle kwaba yikuhamba kwakhe okuthe ngemva kokutsha wathwalelwa esibhedlela lapho abhubhele khona.
It's a bit traumatic to us at the moment. It's very sad. We are still trying to come.
Sihlulukelwe ngalesi sika, asilamathe, utshele passport yakhe, amakhadi ebhanga nakho konke abekuthwele, akulanto eseleyo.
Other IDs in his pocket, so nothing was left.
Umphathintambo kajalo zempilakahle umnumzana Joe Phahla nguye owethule amazwi enduduzo avela kuhulumende weSouth Africa.
There can be nothing as shocking to any individual as.
Ayikho kanye into esizwisa ubuhlungu okwedlula leyi. Yibuhlungu obuzahlala ezinhlizweni zethu ukuze kube sekufeni.
The close relatives and friends for the rest of our lives.
Usenjalo abako ubushe ndibaba bathi izihlobo zabo zizangcwatshelwa kwele South Africa, kuthi uMarofu uzangcwatshelwa eBuhera bese kusithi uChanakira ayingcwatshelwa eHarare. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
If Ibandla lezaphula inxusa uZulu weZimbabwe emkhosini walo okunanza iminyaka engamathuma isithupha lanye 61 lelo bandla labunjwayo. Lo mkhosi wenzelwa enkundleni yeDingumuzi ePlumtree ezansi yeMandebeleni ngomgqibelo mhla ka 31 kaMpalakazi. Umcimbi lo wawuhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 17 kuyonale inyanga kodwa wadluliselwa phambili. Sixoxe lesikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu ochasisa kabanzi ngalomcimbi.
Umcimbi wethu wokunanzelela iminyaka eyi-61 since izaphu yafoma ukhona ePlumtree eDumuzi Stadium mhlaka 31 December lonyaka. Kuzabe kugcwele uZulu wonke jikelele.
Ngobani abanxuswayo kumcimbilo?
Abantu bonke abaseZimbabwe, kungakhethakali ukuthi umuntu ngumhlobo bani, sinxusa wonke umuntu oliZimbabwean oseduzane lePlumtree ukuthi abuye. Kulamabhasi azabuya endaweni zonke ezijiyeneyo eseduzane lePlumtree ezothwala abantu ukuthi babuye kumcimbi wethu. Kuzabe kulabaculi, le entertainment ekhona, kuzabe kulokudla, sihlabile inkomo sibili ukuthi abantu babuye sihlangane siselebrate esithakazelele usuku lokusungulwa kwebandla lezaphu elasungulwa mhla ka 22 December 1961. Ngakho ke sinxusa wonke umuntu ukuthi abe khona sibili usuku lolu sikhangelele ukuthi belusuku oluhle kakhulu. Whether umuntu ukhuluma isiKhalanga, whether umuntu ukhuluma isiNdebele, whether umuntu ukhuluma isiShona, whether ukhuluma isiManyika, isiShangane, xa ukhona eduzane sondela sibe sonke sithakazelele ukusungulwa kwebandla eliyilo lasungula wonke umsebenzi wokulwela inkululeko yaseZimbabwe.
Kuyini njalo okunye elikuhlelileyo okuyabe kusenzakala kumkhosi lo?
Ilanga leli sinanza njalo amaqhawe akaZapho aweZebra afela inkululeko yeZimbabwe. Sinanza njalo amaqhawe abulawa between 1983 and 1987 kumbhuqazwe weGugurawundi owacitha abantu, wacitha igazi labantu bakithi, ecithwa yiZANU-PF ngeGugurawundi. So siyacela, siyanxusa wonke umuntu ukuthi abuye sibili sibe sonke lapho sikholise, silungiselela njalo umnyaka omutsha o 2023 lapho esikhangelele khona ukuthi inyoko zaphu sizanqoba kukhetho oluzayo luka 2023.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa le Studio 7 ngocingo eseJohannesburg eSouth Africa. Okwamanje kasizweni udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Umphakathi wamazwe ngamazwe ukhathazekile ngempela ngokusongelwa kokuthula lokulondeka okwenziwa ngele Democratic People's Republic of Korea, okuhlanganisela ukwethulwa kwama-missile, ukulungiselela ukuhlolwa kwezikhali zenuzi, lokuhlaselwa kwengqalasizinda eyakhiwa kusetshenziswa izimali zobulembu, i-cryptocurrency, eyiyo elolonga njalo ethenga izikhali zombhubhiso. Kodwa amazwe angamachumi amathathu lanye agoqela elemeli Liga, iJapan, iRepublic of Korea, lamanye kumagumbi amane omhlaba anaka ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea, DPRK, apha umbiko ebambene ngalolu daba. Inxusa yakwele Melika kumanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uphe lumbiko ngemva komhlangano owaqhutshwa ngasese oyiUnited Nations Security Council. Emele amazwe angamachumi amathathu lanye, inxusa uLinda Thomas Greenfield wananzelela ukuba uhulumende wele DPRK nguhulumende owephula amalungelo oluntu okubi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Abantu abedlula ikhulu lenkulungwane izibotshwa entolongweni zombusazwe lapha abahlukunyezwa besetshenziswa njengezigqili, bebulawa bengathethwanga, bencitshwa ukudla njalo besenzelwa udlame ngobulili. Labo abangekho entolongweni zezibotshwa zombusazwe bayalelwa amalungelo abo oluntu agoqela inkululeko yokukhuluma eyolwazi kanye lokucabanga, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield. Izizalwane zamanye amazwe lazo sezahlukunyezwa okuhlanganisela ukubulawa, ukubhekwa, ukwethuselwa, ukuthunjwa kanye lokubuyiselwa emakhaya abo ngenkani. Emele abanye bakhe inxusa uThomas Greenfield waveza ukukhathazeka okuthile ikakhulu okuqondane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizalwane zakwele Republic of Korea eziyizibotshwa kwele DPRK, ukuthunjwa lokunyamalala kwezizalwane zakwele Japan lezakwele Korea kanye lezibotshwa zempi ezingasazanga zabuyiselwa emazweni azo. Umbiko lo owaphuma emazweni la angamachumi amathathu lanye uveza ukungayekethisi kukahulumende we-DPRK ekwephuleni amalungelo oluntu kuxhunyaniswa ndawonye lohlelo lokubuthelela izikhali okungekho emthethweni njalo okuqeda uzinzo. Uhlelo lolu lwesizwe lesi luthatha izimali ezifanelwe ukusetshenziswa kwezinye inhlelo eziqakathekileyo zisetshenziswa ekulolongeni inhlelo zokubumba izikhali kukanti izizwe lanesa kulelo ziyahlupheka ngenxa yobunzima bezomnotho ziswela ukudla okwakha umzimba. Ulunya olunje kalula ndawo emhlabeni wanamhla. Sincoma njalo sisekela imizamo yonke ukubana bonke abenza lolu lunya baziphendulele lezi zenzo, kwatsho amalunga. Ukwephula kwamalungelo oluntu kuphazamisa ukuthula lokuvikeleka kwamazwe ngamazwe njalo sokuyisikhathi sokubana ikhansili ikhulume ngakho emphakathini. Sikhuthaza wonke amalunga ekhansili yokuvikeleka ukubana asekele inkulumo emgceke ngomnyaka ka-2023 lapho esizaxoxa ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lolunya olwenziwa yi-DPRK kanye lokuthi lokhu kuletha mpumela bani nxa sikhangela ukuthula lokuvikeleka njalo lokuhlolisisa indlela zokuhlanganisa amalungelo oluntu kanye lokuthula lokuvikeleka ku-peninsula yase-Korea. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Noma nje kule nani eliphezulu labe Zimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni besiyadinga ukuziphilisa, impilo ayilula elizweni elingumakhelwane. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaLwezi amaphephandaba kwele Botswana abika ukuthi kulondoda weZimbabwe wazibulala ngokuzibophela esithi impilo isimehlule. Umuyi wayengabanye babaningi abethululeka kwele Botswana bezodinga ukusiphilisa kodwa bagcine bebhekane lobunzima obungaphezu kwamandla abo. Eminyakeni ethile edluleyo iningi lasala libambwa ngaphansi ngemva kokuba oweZimbabwe umzana Gift Ncube esale engasela zandla zombili ngemva kokudutshulwa ngwayemqhatshile ngesikhathi seyathonisa iholo lakhe. Omunye njalo weZimbabwe umise phambi komthethandaba inyanga edluleyo ngemva kokutshisa imbuzi zonke zomqhatshi wakhe ecathulwe yikuthi katholanga iholo lakhe. Lezi ngezinye zezindaba ezibuhlungu ezibhekane labeZimbabwe abachapha umncele bona besithi bazotholwa ngabaphilisa kanti bazowela phezu kwezinye ingxaki. Umnumzana Busani Moyo yena osebenzela enye inkampani yamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana uyavuma ukuthi impilo ilukhuni kodwa kumele abantu baqinisele.
Siyancinisa kunzima kunjani nxa ungubaba ungubaba ekhaya babethembele ukuthi indoda kumele iphande noma kunzima.
Esinye isalwane seZimbabwe esihlala eGaborone umzana Godfrey Moyo uthi noma nje kunzima kwele Botswana kunganeno kulabo abalamaphepha abavumela ukusebenza kulelo lizwe.
Hayi khona ubunzima bukhona nje yonke indawo anti uyakwazi ukuthi nje imisebenzi right sisebenza imisebenzi etshiyeneyo so la maye ngithi hayi izinto ziright khona nje into zonke zinzima kodwa siyancancenga nje lokho esincenga siyaphambili.
Phezu kwengxaki abeZimbabwe abahlangana lazo ikakhulu ukudinga imisebenzi lokuthola iholo eliqondileyo ngesikhathi kulokulunye udubo oluhleli lukhona amapholisa. Iningi lihlala lidlala amacashelana labomthetho ngoba bekela amaphepha okuhlala elizweni. Umnumzana Godfrey Moyo uthi udaba lwamapholisa luyaziwa kahle njalo kaluyindawo.
Hayi khona ukugijimisana kuyagijiniswana vele njengenjwayelo yalapha kuleli laseMtshwana kuphilwa ngokugijima.
Kuleningi eliphila ngokubhoda esitaladeni zemadolobheni atshiyeneyo kwele Botswana bedinga imisetshenzanyana ama-peace jobs. Umnumzana Welcome Matara obamba lapha lalaphana uthi impilo yakhona ukuvikana la mapholisa uma ungela maphepha. Iningi leZimbabwe elingena emazweni omakhelwane ongekho emthethweni lazithola lisengxakini ngesikhathi uqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 ngomnyaka ka-2020. Lokhu watsho ukuthi amathuba wonke okuthola imisetshenzanyana avaleka lapho kulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe eye-International Organization for Migration, IOM, ithi abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili zaphindela eZimbabwe ngenxa yobunzima abazithola bebhekane labo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19. Kodwa ngokuqhubeka kungalungi isimo somnotho kweZimbabwe esingadala amathuba emsebenzi, abaphuma phandle kwelizwe kuyadinga okokusiphilisa bazaqhubeka bebhekane lobunzima. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abantu beZimbabwe bamanyene labemhlabeni jikelele bekhalela umndeni kaPhele owayengumdlali odumileyo wenguqu obhubhe izolo kweleBrazil ngemva kokukhulelwa yisifo semvukuzane. Abezindaba beAssociated Press babika ukuba ziningi inkokheli zamazwe abakhokhela ezenguqu abakunhlanganiso yeFIFA labanye abathi umhlaba ulahlekelwe ngumuntu owenza uzulu athakazelele umdlalo wenguqu. UPhele wathola izicoco ezintathu zomncintiswano weWorld Cup, njalo wahlohla kaningi emdlalweni le kanye leqembu lakhe eleSantos kweleBrazil. Abadlala umdlalo wenguqu bathi uPhele wabakhuthaza ukuba badlale ngamandla. Omunye wabo ngu-Alexander Maseko owadlalela iqembu leHighlanders, eleSundowns kanye leZimbabwe Warriors.
It's one of the greatest players ever produced. Kumbula kuphela ngezikhathi lezi ya sisadlala thina umuntu lona ebe besibuka ama videos akhe, the one which I recall mostly it was named Pele the Master in his method. Indlela abe trainer ngayo really inspired us, and umuntu lona obe dedicated ngesport sakhe, very disciplined. Which made him who he was. May soul rest in peace. And it really motivated us, Tina, that ukuba disciplined ukuzijimela uwedwa, bu trainer uwedwa nje. Ungameli ukuye training njengabanye abantu just because of him. We imitated the type of training abezenza. If people like watch ama games akhe, you see the guy was very fit. Kunzima is gone, yes, age-wise, lokugula kwenzakala, but we have lost one of the greatest legends in the whole world.
Phosa amazwi akho enduduzo Maseko.
Ngibuhlungu, kunzima ukukhuluma madoda, and angazi ukuthi ngithini. As I say, that it really inspired us because besibuka ama national teams. O Brazil bedlala labo Italy, o Brazil bedlala labo Germany, and he became one of my favorite players, even though bedlala phambili mina ngidlala emuva. So but iskill sakhe, the way he portrayed himself even ngaphandle ebantwini, ebholeni ngaphakathi, umuntu obele discipline enkulu kakhulu. Ngokuqedisela, I just want to say rest in peace, legend. Because if I keep on like making a browse and the internet in Mbona in the face, you know what, I still feel he's still alive.
Alexander Cool Ruler Maseko wadlalela iqembu leHighlanders, eleSundowns, leZimbabwe Warriors. Ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 uphokine.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculo imbongi uBhekani Dube, yena osanda kwethula idlalade elitsha. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo, yes. Bhekani Dube the poet. Nanku umthandazo wami.
Baba wethu sezulwini hamba nathi. Njenge sizwe sika Israel eGibhithe seza ngenxa yenkinga nje saze lithi sisomhambi kasinganani singangokonjana lengozi.
Idlalante leli lilengoma ezilitshumi lantathu 13 nangu umhlabeleli echasisa.
Salibonani, salibonani balandeli bomsakazo iStudio 7 libingelelwa nguBhekani Dube imbongi edabuka eCholocho. Umnyaka lo ka-2022 sengiphindile njalo ngalethulela idlalade lami elingelesithathu elesihloko esithi Butho Lesizwe.
Yebo siyavuma ukuphindela, kodwa kumele bazi ukuthi siyizisulu zamaphuthabo. Yebo ukusuza komnyunzana kuselela umfokazana, nantu kambo baba sikhokhele usihlangule okubuhlungu nango kasisaphelele baba.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Umgandane, Hamba Nathi kanye lethi Umusa Wakhe.
Namhlanje sikhumbula uMgandane Dlodlo, iqhawe lakithi, iqhawe labulawa ngabelungu. Dlodlo amagawa uMathoboza ngigijima ngizimezilange nje sidimuka ukhulo lezilinto ehlaneni bethilumuhlwa loze lawa ngezulu lezandla indala amangcwaba kubongela khona wafelani kazobo siyane likaloyiswayo uloyiswayo kasidinane wena wamakhulukhulu wena wamandelengele ndumane enxa zonke edumisizo zathuthumela zaphungula izingoxo zamadwala igagamele libamba izindlovu ulo nyovo wakhe lezimfundweni zenyathi kuphela mhlendle bukhali kalobhula umakhobolondo wakithi kwabulawayo umphemo
lezo zingoma-ke kutholakala umkhakha wonke engathi mina ama-genres wonke ahamba-ke le nkonto ziyakuthinta kuzo zonke izigaba zezidingo zemizwa yomuntu ophilayo emhlabeni.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Ngiyatholakala kunombolo zocingo ezithi +27 8102294 71, kanti lasebulenjini ngiyatholakala kuFacebook njengoBhekani Mdube, lakuTwitter njengoBhekani Dube the Poet. Idlalade lami nxa ulifuna uyaxhumana lami kulezo zinamba. Ngiyatholakala noma ekhaya eZimbabwe loba khona lapha eSouth Africa nxa ungithintile nje.
How do we really celebrate when the Chinese are exploiting our land? We remember Lookout Masuo on this day, the day of our most diluted feelings, Independence Day, our day.
Live talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bawubone njani umnyaka ka-2022 esesiwugqiba. Singakehlukani izihlobo, sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izijeziso zenotho zamazwe entshonalanga, uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu zihlobo oluyivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo kulivikezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.